tikatarisa paannual bonus hapana chisungo chakabuda vashande hurumende vaitobvunzwa kuti tinongozva manyuzipepa kuti kuchauya bonus inoyaya rini vehurumende vanga vasina any concrete answer except ngoti muchazonzwa nafinance minister pavachozotaura pamusoro pebudget vanhu vanenge vachienda kumusangano vanofanira kuenda vane maanswa ezvinhu zviri paagenda yaanomutaura saka tinokona kuti yaingova nhambetambe
titaurire pamusoro pecollective bargaining study tour
collective bargaining study tour zvinoreva kuti kuda kufamba kumbonobvunza kuti collective bargaining ingaita sei takaita mastudy tours akawanda mupas achienda kunyika dzakawanda yokupedzisira yacho yakaenda kusouth africa saka handioni maresults emastudy tours acho aripo chasara iimplementation asiwoona vanhu vehurumende nevashandi vanosangana voti tinoda kuti imwe study tour zvinongoratidza kuti vanoda kuprolonga upenyu hweapex council nemdns izvo zvisina raramo nokuti pakaita new constitution 2013 inotaura under section 65 kuti zvimwe zvimutemo izvi zvakaita sana section 141 97 nezvimwe zvese izvi zvakukurwa nemvura nokuti kwava nomutemo uri muconstitution unofanira kuguidha collective bargaining but tinongoona chiri chitsotsi chokuda kuti raramo yeapex council nemdns irambe iripo vanhu vachishandisa nguva yavashandi vachida kuenda kumastudy tours chimwe zvekare chiripo ndechekuti vanhu vanenge vachida kuti vaende kumwe sekuna naamerica vana finland vagowanawo maallowances avo asi isi tinoona kuti collective bargaining inofanira kunge ichibhenefita vashandi
chinhu chamungatitaurira pamusoro peracionalization of civil service
ishu yokubudisa basa iri kuuya nanew minister of finance yatinoti racionalization hazi tinyatsozikamwa kuti vashandi vachazobudisa mabasa sei vachiwane saka hurumende inofanira kuti iprodyuse bepa rinoratidza kuti vashandi vanenge vabudisa basa vezve vachibudisa kuti edza vaover age kana kuti vadini vanenge vachishandira mari iyi pane kuti hurumende ivambe ichimboti racionalization nokuti zvinhu zviri hanisei kuti mushandi akapinda basa achipinda basa reudhiraivha womuchinja woti hautakwani hausina matipa okudhiraivha chienda kumoko its unfair labour practice
zvakamira sei panyaya yecost of living adjustment
cost of living adjustment vashandi vakaenda vane gwaro ravaiti mushandi anofanira kutanga kutambira mari inoita 1700 mabhondi but chinonetsa ndechekuti pavakatotangira pache pando pasiripo nokuti masalari ari karenda akanegoshetwa neus dollars in 2012 saka chokutanga tisati tatarisa salari yaikozvo ndechekuti ngatidzoserei masalari avashandi paakanegosheta ari muus dollars hazvina futi zvechivimbo hurumende yachina karatidza kuti haina chido chokubhadhara vashandi saka zviri nani zvokuti vashandi vade us dollars nokuti masalari avo aya akanegoshetwa neus dollar budget vaiva muus dollar saka hazvibatsiri zvokuti vashandi vaone sokuti vanorespecta employer government iyo government ichivabata nekona selato saka zvese zvecost of living adjustment kutambisa nguva plus pane imwe nyaya zvekare iyo yakabatana nepo kuti masoja akapiwa 22% salary increase gore rinoi maticha akapiwa 17 saka pane difference re5% hurumende yakauya isina answer kubva gore rapera tingota yakauya isina answer ko 5% yakasarira warairidzi navamwe vashandi vehurumende inouya rini vanodawo here kuti vashandi vehurumende maticha atore futi kuti azopiwawo 5% iyoyo
ko nyaya yeaccommodation mudzimba dzehurumende
pakataurwa nyaya yeaccommodation kuti dzimba dzehurumende dzinogarwa navashandi vehurumende dzinodhura handifungu ndo nyaya yekuti ngasara tinotaura nyaya yeaccommodation yevanhu vashomani nini vanogara mudzimba dzehurumende chatinofanira kuti titaura ndechekuti mari inobhadhara $100 inokwana here accommodation kuti munhu anorarama nevana akwane muimba inoita $100 unoiona kupi kana kuti hurumende zvaine lendi yaitawo mumapurazi ngaitewo lendi varayiridzi navamwe vashandi vehurumende vakwanise kuzvivakira dzimba saka isusu tinoratidza kuti meeting yanga iri stage manager haina kutaura kukwira kuri kuita zvinhu nekuti mari yebhondi yaerodhewa haikwanisi kuti ibvume kuti iri 1 US dollar kuda kubata kumeso vashandi vehurumende asi hapana zvokuita. Saka isu sepitize tisaramba tichiita kuti tikwanise kusangana nehurumende nekuti Apex Council haisiyo wei yega yakusangana nehurumende. Any registered organization inokwanisa kuenda kuna employer ichimirira vainomirira sesinomirira maticha. Saka taamba tichanisa mukana uyo kuti tiinde kumaticha. Asi zvinhu zvakanaka tiinde kuna employer, zvinhu zvakanaka kuti sevashandi vehurumende tiwanikwe tichitaura nenzwi rimwe chete. But tinotinesa ndiyo kuti hatikwanisi kutaura nenzwi rimwe chete navamwe vashandi vehurumende kana tichitengesa vavaenzi vatinomiririra. Saka zviri kuvarairidza futizve kuzvikoro kwavari kuti vataurewo kwavanenge vari kuti vanoona hese kuti pane chinobuda chouviri muApex Council kana kuti toita sezvatanga tambotaurana savarairidzi kuti toenda kufederation yavarairidzi.